Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu gumiguru 14 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kwezvino makatarisa mumapapers edu sekutaura kwavaita kuti hazvingo affecte Zimbabwe, zvino affecta even kunze. Izvi zvinoita kuti even mainvestor aroda kuya muno mupa shaikwe iye atingati investor confidence.
EU inotinyaya dzeuori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu iri kukanganisa kudyidzana kwayo neZimbabwe. Pane vanhu vashanu vasungwa muHarare nhasi vachida kuratidzira vachiti havasi kufara nekushayikwa kweutongi hwejekerere munyika. Mutambi wetsiwa Manyuchi orwa mutambo wetsiwa muHarare manhero anhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamura dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wenyika dzeEuropean Union muZimbabwe vaPhilip Van Damme vanoti nyaya dzeuori dziri kubuda mumapepanhau munyika pamwe nekutadza kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi sezvakabvumiranwa kumusangano wakaitwa kuLima, Peru gore rapera zviri kupa chimiro chakaipa kunyika yeZimbabwe pamwe nekutadzisa vekunze kuzotanga mabhizimusi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachirongwa chekucherechedza makore maviri vatanga basa muZimbabwe, change chakarongwa neve 263 chat muHarare nhasi, vaVan Damme vanoti mwedzi mishomanana yapfuura yaona mapepanhau achiburisa nyaya dzeuori mumapazi akawanda ehurumende asi pasina vanhu vari kusungwa kana kutora matanho ekuongorora nyaya idzi. Makurukota ehurumende anoti vaJonathan Moyo vedzidzo yepamusoro nemutevedzeri wavo vaGodfrey Gandawa vanonzi vakashandisa mari inodarika mazana mana ezviuru zvemadhora zvisina mwero, uye kunyange hazvo komisheni inoona nezveuori yakada kuvasunga yakarambidzwa kuita izvi nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko. VaMpoko vakaburitsawo muusungwa kuAvondale muHarare vakuru vakuru vekambani yeZimbabwe National Road Authority vanosanganisira vaDevson Norpiri avo vaipomerwa mhosva yekuba mazana matanhatu ezviuru zvemadhora. Gurukota rezvemhando dzemoto vaSame Undenge vari kupomerwawo nyaya dzeuori vachinzi vakamanikidza kambani yeZesa kupa basa kuna muzvina bhizimisi Wikney Uchivayo zvechikiribidi. VaVan Damme vatiwo pasi pechibvumirano cheLima hurumende yainge yavimbisa kubhadhara zvikwereti zvayo kuInternational Monetary Fund nekuWorld Bank mwedzi wapfuura usati wapera, asi izvi hazvisati zvaitika. Vatiwo hurumende yakavimbisa kugadzirisa nyaya dzeuori asi uori huri kutowedzera. Vati zvese izvi zvinoita kuti vekunze vasauye munyika kuzotanga mabhizimisi pamwe nekusimudzira upfumi. Vati nyika dzeEU dzicharamba dzichibatsira Zimbabwe munyaya dzenzara, utano nemabasa ebudiriro, asi vakati rutsigiro rwakawanda ruchauya chete kana hurumende yagadzirisa zvayakatsidza kuotevedza mutemo pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Svondo rino vemabhizimisi vemuno vaichema-chemawo pamusangano weNational Economic Consultative Forum kuti hurumende inongotaura chete nezvekuti iri kutora matanho ekugadzirisa upfumi asi pasina zvairi kuita. VaMishe Gondo vesangano reNational Association of Youth Organizations vati maonero avaVan Damme akafanana nemaonero avo, uye zviri pachena kuti hurumende yeZimbabwe iri kutadza kuita zvayakavimbisa.
Kwezvino makatarisa mumapapers edu sekutaura kwavaita kuti hazvingo affecte Zimbabwe, zvino affecta even kunze. Izvi zvinoita kuti even mainvestor aroda kuya muno mpashai kweya tingati investor confidence. Saka sere chidiki zviri kuitwa na hurumende pare zvino zviri kukanganisa feature yedu.
Mumwe wechidiki Tembingo Sirushwaya uyo akasungwa nguva pfupi yapfuura mushure mekuratidzira paInvest of Zimbabwe pamberi pemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe audza Studio 7 kuti pachinzvimbo chekugadzirisa zvinhu hurumende iri kuwedzera kuparadza upfumi pamwe nekushungurudza veruzhinji.
The rule of law zvamataura, my judicial institutions, my democratic processes avati izvo vari kubatsira handisi kuona pane kuchekesa chaiko chaiko nemataura avanga vachiita.
Kunyange hazvo EU yakabvisa zvirango zveupfumi kuZimbabwe, vakawanda vapinda musangano uyu vanoti kuchorwa kwekodzero dzevanhu kuri kutowedzera zvichitevera danho rakatorwa neEU. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaChris Mushowe kuti tinzwe divi rehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko vanoti hapana chakaipa nekuba zvinhu muhurumende kana zvichiitwa kuyamura nhengo dzebato rezano PF. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro paprazi reKent muNorton, apo vanga vachitsvaka rutsigiro rwenhengo iri kumiririra ZANU PF musarudzo dzichaitwa musi wa22 Gumiguru, vampoko vakati hapana chakaipa kana munhu akatora zvinhu zvehurumende achipa nhengo dzebato rezanu PF.
Because that person supported ZANU PF, my mfumira is here with a program of supporting ZANU PF. Anosungwa tovhuma here kuti asungwe, asivhumi. Mwai mpumira, I promise you, urumuna mfuti, no one is going to touch you. Bachira vanhu varukufa nenzara, and so forth.
Vampoko vakaendera mberi vachitima nyepo yekuti vakashevedza makomisheni eZimbabwe and Corruption Commission vachivatuka nekuda kusunga gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo. Vampoko vanoti havaite zveuori asi vachanunura nhengo dzose dzinenge dzave kubatwa nemuvengi wavasina kudoma nezita.
I'm being accused of having supported Jonathan, protected Jonathan Moyo, Professor Moyo, and other people. And I'm being accused of what I went to a jailist, a stokisine, tongapi, avandeli, ko visamunu, wanga sungwa ne corruption. If you are a Christian, proper Christian, haubvumiri munhu muKristian kutobhabhatizwa nadevil, nasatani. That is my approach. Because you don't know corruption, hakuna munhu, there is no one here amongst you here who supports corruption. Hakuna, you can never support corruption.
Izvi zvakatsigirwa nevanoona nezvematongerwo enyika mubato rezanu PF vasezi yakasukuwere, vakati hapana chakaipa nekutora zvinhu zvehurumende vachizvipa kunhengo dzavo.
Chefu ndati vana vanoronga kudzivirira pati, vanoronga kudzivirira vaMugabe. We are the government in power. Hatiburiswe muhurumende nevanhu vanenge vapiwa mari nemaforeign governments. Other governments are funding to remove the ZANU-PF government. ZANU-PF will use government funds to defend our government as well. So, kana mchitisungira kutora mari to defend our government, we are prepared to go to Chikorupi. Arrest us now and we'll go.
Vanhu vanosvika mazana mashanu vakapinda musangano uyu. Ndakamirira Studio 7 kuNorton, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vaudza Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 kuti zviri kuitika panyaya dzeuori zvinoratidza kuti zviri kutangira kuvakuru vakuru.
Zirikuitika zvinoreva kuti patasvika hapana kumira zvakanaka. Uori hwapfurikidzisa zvekuti nezvazviri izvi nyika yedu yava nyika yekungochema. Ndokunonzwa mvura yachika makumbo.
Munoona sei zviri kuitwa nemakurukota uyezve nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mupoko vari kuti ivo uori hwakaitwa asi hapana ari kuzosungwa?
Izvozvo zvazvinoratidza ndezvekuti uori hausi pane vari kupomerwa pari zvino, asi hwakatandamira kwakasiyana-siyana mumapazi ehurumende. VaJonathan Moyo dambudziko ravaita nderokuti vari kuonekwa varivo ivo pfungwa dziri kumashure kweboka rinonzi reG40.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vachitaura paRunare muHarare naMavhlasi Muhlanganya uye weStudio 7. Pane vanhu vashanu vasungwa muHarare nhasi vachida kuratidzira vachiti havasi kufara nekushayikwa kweutongi hwejekerere munyika. Vamwe vevasungwa ava ndimuzvare Linda Masarira pamwe naDr. Patterson Dzamara avanozivikanwa nekurwisana neutongo hwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU-PF. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vamwe vasungwa pamwe chete navadzamara namuzvare Masarira ndivamakomborero harizivishe vanove nhengo yesangano revadzidzi munyika reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU varangarirai nhende vanove nhengo yeZINASU zvakare pamwe neumwe anongozivikanwa nezita rekuti Leverage Masvondo. Muzvare Masarira vakagara mujeri kwemazuva anodarika makumi masere uye vakabuda mujeri mazuva mashoma adarika mushure mekubhadhara mari yechibatiso. Vasungwa ava vanga vasvika muHarare Gardens mavanga vachida kutanga kuratidzira pavazosungwa, kuratidzira uku kusati kwatanga. Muzvare Masarira vambenge vaudza Studio 7 vari paRunare kuti vanga vachida kuratidzira vachiti havasi kufara nekushayikwa kweutongi hwejekerere munyika vari pasi pechikwata chiri kudaidzwa kuti #TheEndgame. Vamwe vasara pasungwa vadzamara nevamwe vavo vakaita savatendekai Gwenhure vati kusungwa kwaitwa vanhu ava kunoratidza pachena kuti hurumende iri kutonga neudzvanyiriri vachiti ndizvo zvezvimwe zvavari kugunununa nazvo.
Kuratidzira kuti vamugabe ndo inonzi the end medzisiro yavo havasina chimwe chinhu chavachaita muno munyika asi kungosunga vanhu.
Mumwe wavanhu ava vaOliver Gwatiringa vatsinhira zvataurwa navaGwenhure.
Vakuda kuzvisunungura mujoko ratiri tikuramba tichimupunyikidzwa.
Mumwedzi mishoma yadarika munyika makave nekuratidzira kwakawanda zvakaita kuti vanhu vazhinji vasungwe vachipomerwa mhosva dzekukonzeresa mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sangano revarairidzi vekumaruva reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro pamwe nevamwe varairidzi vekumaruva vari kuungana mangwana mugovera mudhorobha reGwanda mudunhu reMatevelerland South vachicherechedza zuva revarairidzi pasi rose reWorld Teachers Day. Izvo zvinotevera kusabatana nemamwe masangano evarairidzi kwakaitwa nesangano iri svondo rapera pamhemberero dzezuva iri dzaitungamirwa nehurumende. Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa musi wa5 Gumiguru gore roga roga pasi rose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere kuti tinzwe vachitsanangura.
Hatina kukwanisa kunge tichipinda murongwa hwakaitwa nehurumende sesangano renomirira vadzidzisi vose wekumaruva. Nekunyunyuta kwatinako kwose takaona zvakakodzera kuti tiproteste kuti tisawanike tichapinda mumhemberero idzi nekuti dzinongova mhemberero dzakarongwa nehurumende dzekuda kuvharana maziso. Asi isu matambudziko atikusangana nawo sevarairidzi vekumamisha ari kubva zvekuhurumende nowa inoda kuti ipemberere tiri pamwe chete. Saka isu takaronga sesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe kuti tiite mhemberero dzedu, asi mhemberero dzedu ndedziri kucherechedza kushungurudzwa kwese kwatiri kuitwa sevarairidzi maererano nezvedzidzo muno munyika, uye tichange tichidzita nomusi womugovera kugwanda kumatebereni south.
Sei makasarudza nzvimbo yeGwanda?
Takasarudza nzvimbo yeGwanda nokuona kuti varairidzi vazhinji wekugwanda wanowandiwo varikwanika vari panguva yakaomarara zvikuru mumararamiro avo, uye vachimbunyikidzwa zvikuru mune zvese zvavanoita. Saka takasarudza kuti aiwa, isusu tinoenda ikoko kwakaoma kwachone, tonosangana nevamwe varairidzi vose ukoko, uye nevamwe varairidzi vese vomumaruva wakati vachanga vachikwanisa kunge vachisvika panzvimbo yatichaitira mhemberero idzi.
Zvamuri kutarisirwa kuita pazuva iri nderipi?
Tichange tichikurukura nevarairidzi vomumaruva tiri ikoko, ndo urongwa hukuru. Chakurukura toronja gwaro redu, uyezve toronga tiri pamwe chete kuti tingazvifambisa sei munguva yakaomarara kudai.
Vanga vari munyori mukuru weRural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyaya yekutengeserana nedzimwe nyika imwe yezvinhu zvakakosha zvikuru musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dzegore rino. Asi iyi inyaya iri kushamisa vakawanda nekuti iri kuunza kuwirirana pakati pemaRepublicans nemaDemocrats. Vari kumirira maRepublicans musarudzo idzi vaDonald Trump vanoti America ina zvakawanda zvairi kuwana kubva mukutengeserana neChina neMexico. VaTrump vanoti America inofanira kuwandudza zvibvumirano zvekutengeserana zvayakanyorerana nenyika idzi. Amai Hillary Clinton vari kumirirawo maDemocrats vanoti vanotenderana navaTrump kuti panoda kutauriranwa pazvimwe zvibvumirano zvekutengeserana zvakaita seche North African Free Trade kana kuti NFTA chakanyoreranwa muna 1994. Zvina zvina kumira zvakanaka kuMozambique mushure mekupfurwa nekuurayiwa kwenhengo yebato rinopikisa reRenamo vaJeremias Pondeka. VaPondeka ndovanga vachitungamira nhaurirano vakamirira Renamo. Vanhu vakavapfuura havasati vazivikanwa. VEU neHuman Rights Watch vashora zvikuru kuurayiwa kwavaPondeka uku. Mukuru weRenamo vaAfonso Zakama vashora hurumende yeMozambique asi vakati vakazvipira kutevera gwara renhaurirano nebato riri kutonga reFRELIMO. Zvikwata zvakapandukira hurumende yeSyria zvinonzi zvave kurwisana mushure mekunge chimwe chikwata chapomerwa mhosva yekudyidzana nechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Zvikwata zviri kunetsana ndezvinoti cheAra al-Sham uye Junda al-Askar. Vanozana vanonzi vafa mukurwisana uku. Upenyu hwemwanasikana Manxoba Mabhena uyo akaberekwa aine chirwere chechiropa chinonzi bilateral atresia huri kuramba huchipinda panjodzi nekufamba kwenguva sezvo vabereki vake vasati vawana mari yekuti aende kunorapwa kuIndia. Amai vaManxoba Mudzvare Shamiso Ikoniko vanoti vana chiremba vakavataurira kuti chiropa chemwana chinogona kumira kushanda chero ipi nguva kana akasarapwa nekukurumidza. Vanoti vanoda mari inosvika $43,000 yekuti akwanise kurapwa. Asi pari zvino vanoti wawana mari inokwana kuita $18,000 chete. Naizvozvo amai vaManxoba vari kukurumidzira nekukumbira kuti vanhu vavabatsire vachichema kumhuri yeZimbabwe nematambudziko avakatarisana navo. Ngatinzwe hurukuro yavaita nhantungamiri Nkomo weStudio 7.
Manxoba akazvarwa asina tsinga dzinobatanidza liver nenduru, but vana chiremba vakanonoka kuzviona, vakati zvizviona ane 5 months kuti haana mabiodust acho. Pavakazoita liver biopsy vakaona kuti liver yake yanga yatu kanga mitika pazirungu vanoti condition yacho vanoti cirrhosis vachitarisawo kuti yakamira sei liver yacho vanoti ivo yavamuya vanoti end stage yekuti any minute from now inogona kungofeila saka vanachiremba vari kurekomenda kuti aende for a liver transplant saka takapiwa quotation ye 43,000 ne-SPS hospital iri kuIndia 43,000 yacho iyesejari chete but tizosanganisirawo nezvakaita nemari dzekufambisa nemari dzemavhiza nezvimwe zvinozogonangonyika zvakaita semishonga kuwedzera ropa tikutarisira kuti mwana anogona kubatsirika
saka vanhu vanenge vachida kumubatsira vanomuwana kupi mune bank account kana kuti ecocash
yandinayo ecocash number mabank details ndinofanira kutomatarisa ndandina kumagadzirira but kana vanokwanisa kuita ecocash vanokwanisa kuita panumber dzinoti 0772935224
muzvare ikoniko vanotizve vanoda kubatsira vanogona kuisa mari mubhuku rao rebhanga reFBC akaunti namba inoti 307007077 0125 akaunti namba iyi zvakare inoti 307007077 0125 uye bhuku ndere FBC Bank.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iye zvino tochimboenda kuna Chioneso Jani kwaanoti vachirongwa pindai mudariro.
Tinokutambirai vatereri pachirongwa chedu pindai mudariro chatinotara nevechidiki ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro nava Jona Masia. Ko makadiko nai va Masia?
Tiripo makadiko ko Chioneso.
Aiwa tinofara dimika mune project yenyu inonzi Village Hope Zimbabwe. Titsanangure zvamuri kuita.
Aiwa hello muri Zimbabwe. Village Hope Zimbabwe project yandakatangidza kuti ndibatsire vana vechidiki vanoenda kuchikoro kwamagombedze secondary iri kwagutu ndiko kuchikoro kwandakadzidza secondary yangu from 1990 to 94 saka ndiri kuita kuti ndibatsire pari zvino ndakashanda na mutungamiri wechikoro headmaster na counselor nevanotevera headmaster saka takasarudza vana vashanu vandakatobatsira neschool fees nemabooks awo echikoro iye zvino ndine urongwa hwekuti mangwana nemugovera ndichaita inonzi fundraising chiri kutanga na 7 o'clock chichipera na 9 o'clock manheru mutown inonzi Strasburg muVirginia.
Vanhu vanokutsvaga sei?
Zviri nani ndezvekuti vanondifonera panhamba inoti 540-514-7327 kana kuinda pawebsite yangu www.jonamasiamusic.com vonditumira email ipapo.
Tinotenda ava vanga vari Jona Masia wanoita project inonzi Village Hope Zimbabwe. Ini ndini Chioneso Jani pachirongwa pindai mudariro.
Tinotenda Chioneso. Iye zvino Blessing Zulu anotipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yezuva reWorld Food Day nemusi wesvondo.
Gumiguru gore roga roga izuva rekucherechedza zuva rekuwanisa vanhu zvekudya zvakakwana kana kuti World Food Day. Zuva iri rinocherechedza kuumbwa kwakaitwa bazi reUnited Nations Food and Agriculture Organization kana kuti FAO. Pazuva iri vanhu pasi rose vanobatana vachiratidza kuzvipira kwavo mukurwisa nyaya yenzara. Mumakore anodarika gumi apfuura, uwandu hwevanhu vari kuziya nenzara pasi rose huri kuramba uchidzikira. Kare munhu mumwe chete pavanhu vatanhatu airara nenzara. asi kunyangwe hazvo zvave nani vanhu zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemashanu vari kuziya nenzara pasi rose. Vazhinji vevanhu vari kutarisana nedambudziko renzara madzimai nevana vadiki. Vana mamiriyoni mashanu vanofane nzara pagore roga roga nenyaya yekushaya zvekudya zvakakwana. United Nations pasi pezviga zveUnited Nations Millennium Development Goals inoti iri kuda kupedza nzara panosvika gore ra2030. Hurumende yeAmerica inoti yakazvipira kushanda neUnited Nations, masangano akazvimirira oga, zvikoro zvepamusoro nevose vanoda kurwisa dambudziko renzara pasi rose.
Tinotenda blessing. Munhau dzemitambo. Zuva ranga rakamirirwa nevateveri wemutambo wetsiva rasvika. Vateveri wemutambo uyu manera ano vari kuungana muInternational Conference Center kuona mutambo wekuedzana masimba weuremu hweWelterweight pakati paCharles Manyuchi weZimbabwe naJose Agustin Ferreira wekuColombia. Aka ndiko kekutanga Manyuchi achirwira muZimbabwe kubvira atanga kurwa tsiva yepamusoro zvekuti avachabvisa madhora avo mashano kuona mutambo wake naFaria. Vacharatidzwa izvo vanga vasina kuona makore gumi adarika. Madhora mashano ndiyo mari yepasi pasi iri kubviswa kuona mutambo uyu, asi mari iyi yakadzikama panguva iyo veruzhinji vari kubvisa madhora gumi kupinda kunoona zvemimhanzi. Manyuchi naFaria vavimbisa zvibhakera zvinobaka moto zvekuti nharaunda sere dzinokwanisa kutadza kusvika mumwe wavo asati awisirwa pasi. Asi mamiriro akaita vatambe vaviri ava muurongwa hwetsiwa pasi rose ari kuratidza kuti Manyuchi ari pamberi. Panguva iyo Faria ari pachinhano chemazana mana nemakumi manomwe pasi rose, Manyuchi ari pachinhano chegumi nepfumbamwe pasi rose, asi pachinzvimbo chechina mugungano reWorld Boxing Council. Asi Faria anoti haana kuuya kuZimbabwe kuzoshanya asi kuzokunda. Manyuchi apawo mukana kuvatambi vemuZimbabwe kuti varwe pamberi pemhomho yekuonekwawo neavo vanokwanisa kuzovapa mukana wakadai zvakare. Kusati kwapinda Manyuchi naFaria munhandare, veruzhinji vachawana mutambo pakati paLolita Muzea wekuZambia naAgnes Mutima Kunena wekuMalawi avari kurwira bhandi reWorld Boxing Council reuremu hweWelterweight. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti kunei nhasi.
Mumwe wevatambi ava ndiEnway Katunga, uyo ari kurwana Alfred Mawoyo wekuZambia. Katunga anoti dai pasina Manyuchi ingadai vakangogara kumba vaine maroto chete ekuti vacharwawo rini pamberi pevanhu.
Toda uye kutenda isa wa champion Charles Manyuchi kuzi ndiye aita kuti tirangarirwe. Dai pasina iye I think daita tokanganiko tiripo.
Tinashe Madziwane, uyo ari kudamburana naGibbon Kamota wekuZambia, ayambira Kamota kuti ngauye akagadzirira
kuno pamberi pemafans angu, pamberi pakochi wangu, pamberi petimu yangu yese, so and pamberi pamai wangu futi. Saka Gibbon mawanawo.
Asi nyaya yanga ichingotaurwa nezvayo mune zvemitambo, mutambo weHarare Derby uriko nesvondo muNational Sports Stadium pakati peCapes United, iyo iri kutungamira makundano ekasolaga Premier Soccer League neDynamos, iyo iri kumbotatarika yosimuka zvekare. Makepekepe neDimbare dziri kupinda mumutambo uyu dziine nhoroondo yakasiyana, zvekuti muongorori wezvemitambo vaStanislas Mombeshora vanoti kwakabaka moto.
Mutambo unoratidza kuti mutambo uchanakidza zvikuru, nokuti munhu wese patimu dzitu dzose dzihapana iri kuda kukundwa.
Mimwe mitambo iriko ndeiyi: FC Platinum vs Ngezi Platinum Stars, Highlanders vs Blue City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanga na chirongwa chedu che live talk na 8 p.m. patiri kutarisa nyaya dzehuori unonzi uri kuitwa nevamwe vakuru muhurumende. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.